Mapurisa zodududza mushure mekunge vachamisa vanyorwa padandemudande ravo reTwitter vachiti vainge vanoita nekurambidzwa kuita misangano nemapurisa nekudaro vainge voenderera mberi pasina kusuma mapurisa aya. Vachamisa vaida kuparura urongwa hwavo uhu nemusi wechipiri svondo rapera asi mapurisa akati ainge asingakwanisi kuvapa mvumo achiti ainge ari kumboona kuti vana vechikoro vadzokera kuzvikoro zvavo pasina njodzi. Asi veMDC vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro sezvo mapurisa asinei nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro. Vachitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka vati vaona tsamba kubva kumapurisa ichivazivisa kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tienderere mberi ne Nations Agenda 2020 iri kufanira kusefeturwa kana kuti kuturwa kunyika naPresident Chamisa Mangwana. Mapurisa ati patsamba nhasi.
Mashoko aya atsinirwawo nemurongi wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Toda kutora mukana uno kuzivisa mhuri yese yeHarare, mhuri yese yeZimbabwe kuti huyai musangane naPresident wevanhu, President Advocate Nelson Chamisa, mujibu vachiparura urongwa hwa 2020. Tinokokai mese tizosangana paStoddard Open Space munzvimbo yeMbare nenguva dzemangwanani na 9 AM.
Vatamborinyoka vawedzerawo vakati nekuoma kwakaita zvinhu munyika vachamisa vachange vachitsanangurira veruzhinji kuti bato ravo riri kuti chine kutambura kuri kuita veruzhinji.
Vanhu vazhinji vari kutambudzika munyika. Vanhu vazhinji vachiri kurwadziwa zvakare nenyaya yesarudzo dzakadiwa muna 2018. Vanhu vari kuda kuziva nemaomero azvakaita. Vanhu vazhinji vari kunonga soshe nemuromo, havana kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara dzevana vechikoro, havana chokudya mumba, zvibhadhara zvaparara. Vangabuda kuziva kuti MDC iri kuti chiine nyaya yepamira nyika. Saka paagenda 2020 vachamisa vanenge vachisefetura kunyika nyaya yekuti MDC iri kutora sravo yevanhu ichiendesa kupi kana kuti MDC tapu kuti akuenda kupi nemamiriro azvakaita munyika. Saka vanenge vachipa yatingati way forward pachirungu mangwana panyaya dzese dziri kubata vanhu vemuzimbabwe. Vazhinji vari kubvunza kuti MDC iri kuti chiine nyaya yemamiriro yakaita zvinhu. Saka mangwana ndo pane mhinduro.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mwoyo wati dii vati zvakakosha kuti vachamise vaite hurukuro nevanhu.
Zvakanaka izvozvo kuti vachamisa vataure kuti vari kuda kuitirei vanhu. Vanhu vemuzimbabwe vatambudzika, vanhu vemuzimbabwe vanetseka zvinonzwi tatsitsi. Tarisiro yavo ngekutoti iyo vachamisa zvichida ndo vachatisunungura mugena ratiri. Ngavatitaurire kuri kuti tasununguka mugore rino vachamisa vari kuda kutiitirei. Saka ndozvo takatarisira kuti tindozvinzwa mangwana apo paachiadhiresa nyika yeZimbabwe kuti vari kutirongerei ende uye zvichange zvichibatsirei kuvanhu kuti tibve mubope ratiri rekunonga sose nemuromo.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapekezela gumbo vati MDC sebato rinopikisa rinofanira kuratidza nyika kuti zvii zvingaitwe zvakasiyana nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF.
President Agenda 2020 inoita MDC mangwana zvinoratidza kuti MDC iri kuda kuratidza kuti inogona kugadzira matambudziko akatarisa nevana veZimbabwe. Nekuti ZANU-PF ikatadza vanhu vanenge vakuziva kuti MDC yanga akapropoza izvi neizvi neizvi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati kana MDC yabvumiswa kuita musangano wavo nemapurisa hapana angazvirambidza.
Hakuna munhu anorambidzwa kuita zviri pamutemo. Kana musangano wavo vazivisa mapurisa vakapuwa green light yokuti vasangane paStoddard Hall vachitaurira nenyaya dzavo, hapana anozvirambidza. Ndinotenda kuti haisi demonstration yavari kuda kuita. Vari kuda kusanganawo zvavo vachitaurawo zvavo vachinyeperana nemasupporters avo.
Asi vamutodi vati hapana bato rinopikisa rinokwanisa kutaura gwara renyika sezvo risina masimba ekuvandudza zvinhu nekudaro mashoko avachamisa kuteya nzou neriva.
Hakuna agenda inosetwa neopposition party. Agenda inosetwa nehurumende. Inosetwa nehurumende yavamunangagwa. Vakatoseta nechakare kuti gore rino gore rapfuura 2019 tanga tiri paausterity measures. Gore rino ragore reproduction, gore reprosperity. Saka hakuna zvimwe agenda ingazotetwa. MDC haina budget. MDC haina minister of finance. Inoseta agenda yechi.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tsamba yabva kumapurisa iri maoko eStudio 7 inoti veMDC havafaniri kufora vachienda kana kubva kugungano iri kuparadza midziyo uye kutevedzera nguva yakatarwa. Gore rapera muna Mbudzi, vamwe vatsigiri veMDC vakakuvara zvakaipisisa mushure mekurohwa nemapurisa apo aida kuvarambidzwa kunzwa mashoko avachamisa kunyika pasi pedingindira rekuti Hope of the Nation had peace. Mapurisa gore rapera airambidzawo MDC kuratidzira mune mamwe maguta munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.